despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020, to end that in a very good use of the Zuzumo to make sure we could be our current longer stable, to make sure we could use or exchange longer stable, so we do so good in the Gaganakapa.
Tingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai varingochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga.
Dzokutanga jonga. Semata tinoti mazuva ose mare kuti ingaine simba kungati chiproducer zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Tichipiri tokuti tingati ne need of purpose in a social cohesion. Nekuti mare simba remare rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo chekutanga muri kupozi zvakawanda sei tikuzvifidha tikuzvifidha here kana kuti tiongotenga zvokuimporta kana kuti tiushangwe chete zvezimbabwe yedu are we showing love more so this Christmas period. Christmas is about love, is about the family, is about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten son, we are saying what are we giving to our country? Are we giving rudo kunyika yedu here? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So why I say people look at the only kushaka mari bank, and your panenya chache. Panenya ndipo kuti zotofa kuproduce as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? So look at money as a symptom of what is not there.
Takanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri ndechekuti izvo yongu mari remusystem irimo nekuti you also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector between 50% and 60%. So zvichiraizvo kuti izvo mare ikabuda kumaformal sector mabanks inoenda kuinformal sector yota trapped ikoko haichabve kumabanks. So that's what we are saying kuti mare yekuti zviite kuti mari iite circulation tofanira kutoformalize the informal sector. Tinofanira kuti tiite increase production. So the thing is the formal sector inotenga from the formal sector mari vhase circulation. That's what you call economic principles. So what you are saying, there's like a banana. I do not do no division. That we are doing yo. That you do purpose. It was mainly because you want to use it, but the same share division. That's what we are praying for this Christmas.